No, it's but outside
but
procedure.
But the issue, Mr. Chairman, which you must deal
I want to respect you.
You cannot deny my client
no.
the right to let
Honorable Scala,
with these proceedings in their absence,
committee yange ichifanira kutanga kunzwa umbo nhasi kubva kuna muzvina bhizimisi vaJames Gross Goddard avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi mhosva yeuori uye sachigaro wekomiti iyi Ishe Fortune Charumbira vati komiti yavo yaona zvisingakodzeri kuti vaSkala vamirire nhengo dzeparamende vachiti senhengo yeparamende vaSkala vachazozeya zvinenge zvabuda muongororo iyi asi vaSkala vati vakazvipira kusazovepo pachazeyewa zvichabuda muongororo iyi uye vati vasivanda navandevele vakavadoma kuti vavamirire panyaya iyi vati mutemo unobvumidza munhu mumwe nemumwe kumiririrwa negweta raanoda uye kuvarambidza kumirira vaviri ava kutyora kodzero dzavo asi vacharumbira vati nhengo dzekomiti yavo dzaona zvakakodzera kuti vaviri ava vatsvage mamwe magweta izvi hazvina kufadza vaSkala avo vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare kuti ambomisa ongororo iyi pamwe nekupa mutongo wekuti danho ratorwa nekomiti iyi riri pamutemo here kana kuti kwete.
Already I've liaised with my clients. They've told me that we must make an urgent chamber application in the High Court for stay of proceedings until the High Court has made a determination whether there is a conflict of interest for me to represent these clients or not.
Komiti iyi ine nhengo nomwe mbiri kubva kubato reMDC ina kubva kuZANU PF naIshe Charumbira. VaSkala vanoti vanoona sekuti komiti iyi yatora danho rayo ichiita zvematongerwo enyika.
Vanhu ava chavari kuita ndechokuti vari kuda kudzvanyirira maMP maviri okubato reMDC vanga vashara gweta ravo romumwe wavo kuMDC kuti auye azomirira zvido zvavo panyaya iyi. So chavava kuita pana pa ndechokuti chikwata cheZANU PF chishanu changa chiri pakona paya ndio chatsvarwa vagonesi nyange kuri kuti vazama kurwa vari vega but vakurirwa nokuti chikomiti chinototarisa kuti chine predetermined outcome already on this case.
Magweta enhengo ina dzeparamende idzi anotiwo haana kufara kuti komiti yeparamende iyi haina kuvapa magwaro ese anoita kuti vakwanise kumirira nhengo idzi. Gweta ravamuliswa Advocate Tawanda Zhuwarara vaudza Studio 7 kuti havana kunatsoudzwa kuti chii chaizvo chiri kudiwa nekomiti iyi.
So takunzwa zvichiitika takuita senge vakutopinzwa pachipianiso kuti tivatiudze kuti mhosva muri kubvuma here mhosva kana kuti saka ndo zvatiri kuda kubvunza kuti to plead guilty or not guilty hatisonzwisisa kuti muda kuti tiresponde sei kana iri inquiry toziva kuti kana vanhu vazvari kuda kutaura zvii zvari kuda kutaura saka ndo zvatiri kuda ku
vatiwo pavanhu vasere vachapa humbo wekukomiti iyi vakangopiwa gwaro rava Goddard chete avo vari kupomera nhengo dzeparamende idzi nyaya yeuori vacharumbira vaudza magweta aya kuti achapiwa magwaro ese ari kuda nhasi uye komiti yavo yave kuzotanga kunzwa humbowo mangwana. Kunze kwava Goddard vamwe vanotarisirwa kupa humbo wokukomiti iyi ndiva David Stein muzvina bhizimisi vaShepherd Tundia gavhuna wereserve bank Dr John Mangudya pamwe nenhengo dzeparamende dzacho dziri kupomerwa mhosva. Mune imwewo nyaya makambani emafoni nhasi audza komiti yeparamende yeinformation communication technology kuti akakwidza mitengo yavo zvichitevera gwaro rekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy iyo yakasiyanisa uremu hweRTGS hwemaRTGS dollars nemadhora ekuAmerica. Makambani aya ese anosanganisira Econet, Tel1 nemamwe ati zvinhu zvizhinji zvaanoshandisa zvinoda mari yekunze uye kunyange akakwidza mitengo ne150% mari iyi inotove shoma kana pachitariswa musiyano weuremu hwemari yemuno neyekuAmerica. Mukuru weTel1 amai Chipo Mutasa vati vaitoda kukwidza mutengo nezvikamu ma250 kubva muzana kana kuti 250% uye kukwidza kwavakaita mutengo pakabvumwa nehurumende zvichiburikidza nekambani yePostal and Telecommunications Regulatory Authority. Vatiwo mutengo wemafuta emotikari nekusabhadhara kwehurumende kushandisa foni nezvimwe zvinopiwa nekambani iyi kuri kuiomeserawo. Hurumende ine chikwereti che$101 million kuTel1. Mukuru weEconet vaDouglas Mboweni vati zvinhu zvakaoma asi havakwanisi kurega kuita bhizimisi sezvo vari kambani yemuno. Vati hapana kambani yekunze ingave kuzoita bhizimisi muZimbabwe pari zvino nekuda kwekuoma kwakaita zvino. Dr Mangudya vati hazvina kunaka kuti mabhizimisi akwidze mutengo achitarisa uremu hwemari yekunze sezvo zvisiri zvinhu zvese zvinoshandiswa nevemabhizimisi ava zvinoda mari yekunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.